Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 9, 2021. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo nhanhatu dzesangano rezinasu dzinosungwa kumasvingo dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Britain yotarisirwa kutanga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kutanga nemubvuro zvichitevera kudzikira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chotatsurana neGhana mumutambo World Cup 2022 Group G kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo nhanhatu dzesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzinodzi dzasungwa nhasi mangwanani kumasvingo uko nhengo idzi dzanga dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Vanonzi vasungwa vanoti mutungamiri weZINASU vatakudzwa Ngadziore, mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaLinox Machokoto, muzvare paIdamoyo Masaraure, muzvare Nenzi Njenge vaAlan Chipoi, pamwe nemumwe mudzidzi angonzi Calvin. Sachigaro weZinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vanoti musangano wavo wanga wakatanga zvakanaka chose asi vazokanganiswa pazopinda vanofungidzirwa kuti vasori avapinda mavanga vachiitira musangano. VaMuguti vanoti pashure vazonzwa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga ave munzira kunoparadza musangano uyu. Izvo zvazoita kuti vamwe vadzidzi ava vatize vachinozvivharira mudzimba dzekurara, vamwe vachizosungwa pasvika mapurisa aya anonzi anga achimanikidza vashandi vepahotera iyi kuvhura magoni kuti vasunge vadzidzi vanga vazvivharira mudzimba. Vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central, uye pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa epamasvingo Central kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi vaMuguti vanoti vanofunga kuti kusungwa kwenhengo dzesangano ravo kuda kungoshungurudza vadzidzi sezvo vanga vachitevedzera mitemo yose ine chekuita nekudzivirirwa kweCOVID-19.
General Council, musangano wachanga zvakanaka munguva dzemangwanani kutanga kuma9. Nenguva dzekuma11 ndopapinda varume vapinda vanga vaine nguo dzavo dzavakazvipfekera vanga vasina mauniforms, vachiratidza kuti vanhu vanovaiwo mastate agent vachiratidza kuda kudisrupta meeting. So utungamiriri hwedu kusanganisira secretariat nenational leadership vambozama kutaurirana navo vachibva vambonyepedzera kunzwisisa. Asi nemunguva pfupi-pfupi ndopatazotambira mashoko ekuti pari kuuya mapurisa eRiot.
Saka zvikonzero zvipi zvaita kuti musangano ukanganiswe uye vanhu vasungwe?
Mamirira zvakaita panguva dzino isu hatisati tatonzwisisawo kuti nei wavhiringidza musangano wedu uye nei wasunga utungamiriri wedu.
Saka vanhu vasungwa pari zvino vangani uye varipi?
Vanhu vasungwa pari zvino vanokwana iwo kuita 6. Vaendwa navo kumasvingo Central. Tina takudzwa Ngadziore, Nenzi Njenge, Lennox Machoko, Paida Masaraure naAnchipoi. Calvin anofanirwa ari mustudent wekumashonaland ndiye anokwana kuita vechi6.
Saka mapwenzeri unge muchienda kumapurisa kunobva kuti mhosva ipi yavari kupomerwa vasungwa?
tadismiswa mumeeting tichinzi izvo tiende kumarooms kwedu mapurisa atera achingobata wese nhengo yezinhasi yaonekwa ichibva yatosungwa nokudaro tichingori mumarooms medu pari zvino takamirira kuti vamboenda kure tozotanga kuonesana pamwe chete kuti totora donzo ripi
tiri kuona kuti inoi nguva yecovid-19 zvingava nechekuita here nekuungana kwamaita uku kuti munge muchiparadzo
handifungi kudaro nekuti maorganizations akawanda ari kuwanikwa achinoita mameetings akaita seaya achitarisa manhambers edu anga asina kunopfuura iwo manhambers akataurwa negavhenmend yedu yezimbabwe kuti anga achisangana pamameetings
saka vanhu vangani vanga vari pamusangano uyu
vanhu vanga vari pamusangano vanosvika iwo 45
saka imi sesangano munoona sei chiitiko ichochi
chiitiko ichi tinoona kuti udzvinyiriri hurimo muzimbabwe huri kuramba huchingoenderera mberi kudzvinyirira zvido zvevese vangave vaine mamwe maonero akasiyana nehurumende muzimbabwe
avanga vari sachigaro vezinasu pamidlands state university vaboris muguti vari parunare kumasvingo nestudio 7 hurumende yebritain yakazivisa nechina svondo ino kuti kubva nemuvhuro unouya zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvave kubvumidzwa kushanyira nyika iyi zvichitevera kubviswa kwezimbabwe pamwe nedzimwe nyika panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda mubritain nenyaya yedenda recovid-19 gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu mubritain vagrand shops vakazivisa nemusi wechina chapfuura kuti vachabvisa nyika 41 kusanganisira zimbabwe panyika 54 dzairambidzwa kushanyira britain sezvo denda recovid-19 radzikira munyika idzi nyika 20 dzemuafrica dzinosanganisira south africa zambia tunisia neuganda dziri kutarisirawo kubviswa pagungano renyika dzairambidzwa kushanyira britain idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano dr edgar munatsi avanoti danho ratorwa nebritain iri idanho rakanaka chose uye ranga richitarisirwa sezvo huwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19 munyika idzi hwanga hwaderera zvakanyanya
vajonga tingangoti danho ratorwa nehurumende yebritain rekubvisa nyika zhinji idzi panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda mubritain nekuda kwedenda recovid-19 idanho rakanaka uye tanga takaritarisira kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vanga vachibatwa nedenda iri kunyika yezimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderedza dzese hwanga hwanyanya kuderera zvekuti yanga yanguva yacho kuti vachiita sekudaro saka tinozvigamuchira nekuti zvinopawo mukana kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi kunyanya zimbabwe nebritain kuti vakwanise kufambidzana vachidyidzana vanoita mabhizimisi vanokwanisa kufambawo vachipinda munyika idzodzi vachiita mabhizimisi kuitira kuti nyika dzedu dzibudirire
iro danho ratorwa nebritain iri dr munatsi rinorevei kuchirongwa chezimbabwe chekurwisana nedenda recovid-19
ndingati zvinoratidza kuti hurumende yezimbabwe yakarwisa nepainogona kurwisana nedenda recovid-19 uyezve kuitira kuti vanhu vawane nhomba kunyange zvazvo chirongwa chenhomba chisina kunyatsa kufamba zvakanaka nekuda kwekuti mukarangarira mazuva mashoma apfuura takaona hurumende yezimbabwe yoendesa dzimwe nhomba dzavakanga vogovera kunyika yenamibia asi tinoziva kuti dambudziko zhinji nderekuti tine nhomba dzakagara dzisiri kushanda nekuda kwekuti vanhu vanga vasiri kunyanya kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba idzi saka tinenge tichingokurudzira zvakare kuti vanhu vasavarayirwe uyewo hurumende ngairambe ichiedza nese pese painogona kuti nhomba dzirimo dzisati dzashanda ngadzishande vanhu ngavakurudzirwe kuti vanobayiwa kuitira kuti tikwanise kurwisana nedenda iri hatidi kuti tizodzokera kumashure tizonzwe kunzi kwozoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda kana kufa wogozotanga zvekukwira nekuti tinenge tichirasikirwa nehama dzedu tinenge tichirasikirwa nevanhu vanoshanda kuita kuti nyika yedu ibudirire
pane zvimwe here zvinozotarisirwa kune vanenge vashanya vachipinda mubritain vachibva kunyika idzodzi dzabviswa pairi kunzi red list
hongu vajonga zvinotarisirwa zviripo nekuti hurumende yebritain zvayataura pakutora danho rayatora here kuti nyika idzi dzanga dzichimborambidzwa zvizvarwa zvazvo kufamba kupinda mubritain vachibvumidzwa vataurawo zvakare kuti havanyatsi kugutsikana kana kuvimba nenhomba kana rudzi rwenhomba rwakapuwa vanhu kunyanyanyanya kuzimbabwe ivo vane nhomba dzavo dzavanyora dzavari kuti ndidzavanogutsikana nadzo kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba idzodzo vanenge vachigutsikana kuti munhu uyu akadzivirirwa kubva kudenda recovid-19
saka inhomba dzipi dzavari kutambira dzavari kubvuma
nhomba dzavari kubvuma vati ivo ndedze rudzi rweOxford kana kuti inonzi AstraZeneca nePfizer neModerna kana kuti Johnson and Johnson. Saka zvazvinoreva izvi ndezvekuti zvizvarwa zveZimbabwe vakabayiwa muZimbabwe kana vachizenge vachishanyira nyika yeBritain vanenge vachitorwa sevanhu vasina kubayiwa nekuda kwekuti hurumende yeBritain haisati yakubvuma nhomba dzakashatwa kuZimbabwe. Saka nekuda kweizvozvo vataura ivo vatsanangura kuti pane matanho mairi achashandiswa. Vari kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba dzinobvumiwa muno achibva kuZimbabwe anofanira iye kunyoresa kana kubhuka kuti agozotestwa COVID-19 muzuva repiri mushure mekunge asvika munyika yeBritain. Asi musiyano wavapo ndewekuti iye zvino hauchatarisirwi kunge uchigara muhotera kutakuta kwarandaini yanga ichitwa mazuva apfuura. Izvi nevanhu vanonzi vanogara zvavo kudzimba vakamirira kuitwa COVID-19 test zuva repiri. Kana ichinge yabuda yakanakawo vanokwanisa kuita havo zvese zvavanenge vashanyira kana kufambira munyika yeBritain. Asi kana munhu ari mubandiko iro ravari kutora sekuti haana kubayiwa, iri ibandiko rinosanganisira vasina kutobayiwa zvachose kana kuti vakabayiwa nhomba dzekuChina dzatakaona dzana na Sinopharm na Sinovac kana na Sputnik dzakashatwa kuZimbabwe. Ivava vari kutorwa sevanhu vasina kubayiwa. Saka ivava vari kunzi zvakarezve kana vachida kushanya kunyika yeBritain vanofanira kunyoresa vasati vasimuka kunyika kwavo kuZimbabwe kuti vazotestwa COVID-19 muzuva rechipiri nezuva rechi8.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe zana nemakumi masere nevaviri 182 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vana vechikoro mushure mekuwanikwa kwevana vanosvika makumi mapfumbamwe nevana vaine denda iri. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 4634, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe nevashanu kana kuti 131705. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvine zana nevasere kana kuti 3,162,108. Vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 2,393,776. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Vanhu vanodarika zana vaive vashandi vepapurazi remapunga kuBhindura vanonzi vari kugara pamhene zvichitevera kuburiswa kwavo mudzimba dzepapurazi iri nechikonzi nemusi wechina. Purazi iri rinonzi nderava Mafios Dick Kasukuere pamwe navaDeni Kasukuere. Vanhu ava avanoti vaive vashandi vepapurazi iri kubva richiri mumaoko evachena vanoti vakadzingwa vachinzi vari kuramba kushanda. Asi ivo vanoti basa vanga vachishanda asi kuti mari dzavanofanirwa kunge vachipiwa semihoro dzanga dzisiri kuuya, izvo zvaizoita kuti vatsvage mamwe mabasa ekuriritiranawo mhuri dzavo. Mumwe mugari akaburitsirwa midziyo yake anoti zvinhu zvavo zvakaparadzwa sezvo zvaingoitwa zvekukandwa parutivi pemugwagwa unoenda kuHarare neBhindura. Mugari uyu anoti iye nevamwe vose havana kwekuenda sezvo vakasiyiwawo papurazi iri nevabereki vavo vakashayikirawo ipapo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nemugari asina kuda kudomwa nezita uyu.
Zvakaitika tinapunga pabasi takaberekerwa pamasuro pavo vabereki vedu Kana kuti muri ngani dzakaiswa parodhi. Saka makaiswa parodhi ipi? Saka zvikonzero zvavari kukupai zvekuti mubve ndezvekuti chi? Zvinezvi muri kurarama sei muri pamhene ipapo pamugwagwa ipapo? Chikoro vari kukwanisa here kuenda kuzvikoro? Vanga vari mumwe mugari wepamapunga farm kubindura asina kuda kudongwa nezita achitaura nestudio 7 ari kwakare kubindura. Yashika nguye kupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya wewe Studio 7.
Faro vatereri pano pachirongwa chenyu chatinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai ari kunze kwenyika achitaura iwo pamusoro penyaya yekunyoresa kuvhota sarudzo dze-2023 dzisati dzasvika. Rigai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani nepfungwa dzavo.
Ini ndinonzi Chesi Charuma, ndiri kuno South Africa kuJoburg. Ndikuda kungotaura maererano nezvekuvhota. Chokwadi, kuvhota ikodzero yemunhu wese, kuvhota ikodzero yemwana wese weZimbabwe, kuvhota ikodzero yemuZimbabweni wese. Naizvozvo, kuva nechitupa zvakare ikodzero yemwana wese weZimbabwe, ikodzero yemwana wese wevhu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nehurumende kuti kunyoresa kuvhota kusanetse nyanya avo vari kunze kwenyika?
Zvitupa ngazvingopiwa vanhu, ngazvirekedze kuti womboenda kumapurisa, womboenda kuna kansera kunyorerwa kuti uri mwana womugari wemu. Kwanditi pabhetetfiredi pane pakanyorwa kunzi uri mugari wemu. Wakazvarirwa imomo, sereme yako ndiani, zita rako ndiani, amai vako nababa vako, zvese zvinenge zviri ipapo. Saka proof of residence yaiyeizve yakutaurwa. Ngatingodzokerai panya kare paye panguva yavamugabi taingoenda kunotora chitupa nebhete rako hombe wotora chitupa pasina zvemaproof of residence, pasina zvokuti kuenda kumapurisa kana kupi. Zimbabwe yezvinezvi yakazara neuori. Kumapurisa kwacho kwaunoenda kunonzi tipedhoa, iwa una dora kwa sababu kwa sababu na ina unoloni visa chepuko mumu kujitugi tiri shaka fara na ne pa epe paka nuko dora ne pa epe tiwa nuwains tupi ma five dora sato kunyorere kujumui tamle kujumui njibu na makuu njiga mbele ya kaf saka sato pa sunga sungo piwa vanu vanu wa vote iko zireva na wevo kwa ne sato iko zireva kuvota saka ngazvipiwe vanhu vanhu vangovhota ndozvatingochemera isusu kuti zvitupa ngazvipiwe vanhu kwete kuti zvibhukiswe onzi ukaenda muna June wozonzi uya muna July kuzviitira ikweyo muna svika paofisi yekuregista chitupa ngangopiwa chitupa chakaa chienda hazvinetse simple
regai tinzwe kubva kune mumwe mudzimai ari muSouth Africa zvakare
ini zvitsandinoitwa Regina Gwamatsa ndiri kuDurban maonero angu panyaya yekunyoreswa kuvhota ndinoona sekuti hurumende yedu yanga yakatiitira chinhu chakanaka kuti munhu kwawaberekerwa kune area code mukatarisa vanotorera zvitupa zvavo vari vagavi Harare chinotanga na 63 tine nzvimbo dzinotanga ne 12 tine nzvimbo dzinotanga ne 28 tine nzvimbo zvinoreva kuti automatically hurumende yedu inoziva constituency yako inoziva kwawakaberekerwa kuti titi tinganetseka kuti tinoregista kuvhota unofanira kunovhota constituency yako chete izvozvo ndinoona sekuti kwaakudzvinyirirwa nekuti chero kwandinenge ndaregistira zvinofanira kungoratidza zvega kuti ukaregista chitupa chako chinototumira registration yako kwawakaberekwa saka kuti titi munhu unofanira kufamba woenda kumamisha kwatakaberekerwa nekukurira vazhinji havazokwanisi kunge vachizviita takatarisa upfumi hwenyika tete kuti kune umwe munhu asiri kutokwanisa kuwana mari yekutenga muriwo kuti adye asi shungu dzekunyoresa nekupinda musarudzo ainadzo asi kuti tizoti angawana mari yekuti nhasi anokwira achiti ndikuenda kunonyoresa kuvhota osvika kuya kuya muzuva ranhasi toti asungirira awana oenda unosvika unonzi chakati nechakati 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 ndinoona zvirizvo zvichadzinga vazhinji kuti vatadze kuregista kunyoresa kuvhota
pane zvamungati hurumende inogona kugadzirisa here panyaya iyi yekunyoresa kuvhota
tachingoti kuvatungamiri vedu dai zvanga zvagoneka dai vanga vaitawo mafungiro anoita kuti zvirerukire tese kunyanyanyanya iko zvino nyika yedu yakuberiswa panyaya yetechnology tete vatibvumirwe kunyoresa online tete zvinobuda ende tinotobudirira senyika munhu ngaanyorese online zvese wosupply zvinodiwa zita rako chitupa nhamba dzechitupa zvese zvoitwa ivo nemishini yavo vokanda munhu constituency yake nekuti zvese zvinenge zvatoitwa database rezeki vanotoziva kuti chakati nechakati nechakati chinoitwa nguva dzakati nepakati saka izvozvo handioni sekuti tingaramba takasungirirwa kuti munhu enda kunoregista tiri kure kuti tinoti hatingazviti tiri kure kure kwekuti tinatadza kunovhota asi nemamiriro akaita upfumi hwenyika kuti munhu aende agodzoka agodzokera agodzoka uchifambira nyaya yekuvhota tete hazvibude dare ngaritaure tibvumirane toregista online kana kuri kuvhota tozoenda zvedu ende hakuna anosara asina kuenda kunovhota tete
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
zvino tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu nhasi tine hurukuro nemutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira zhou pamusoro pezvirongwa zvebazi redzidzo zvekudzidzisa vana zvidzidzo zvemaoko zvinozovapa cheuviri zvakaita sekuumba kuveza nemitambo zvecontinuous assessment learning areas kana kuti kala asi zvidzidzo izvi zvaunza mutauro kubva kumamwe masangano evarayiridzi pamwe nevamwe vabereki tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti kala yakamira sei
continuous learning activity kana ichiitwa mune zvakanaka inofanira kunge ichiitwa over 2 years saka vana vanga vasingadzidzi muZimbabwe pakotoro rekupedzisira rino rine 3 months ndo hurumende payakazongouya yakaisa zvitanda munzeve ichiti continuous assessment learning activity yavakuzoita so chokutanga chatinopokana nacho kuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiita over 2 years pa 3 months chete zvekare tinoona kuti vana vakarasikirwa nenguva yakawanda zvokuti tikada kuti tiite continuous learning activity zvinopa kuti vazorasikirwa futizve nekudzidza mamwe maareas. Chimwe chiri kunetsa nechokuti vana vakawanda muzvikoro vari muquarantine zvichitevera denda iri recovid. Saka zvinonetsa kuti vana ava vakwanise kuwana nguva yekuti vaite continuous learning activity, because kuita continuous learning activity project inoreva kuti vanofanira kunge vachifamba vachibvunza vamwe vanhu kuti vazoita zvinyorwa zvitatu kusubject rega rega. Saka izvozvo zvinonetsa kana vana vari muquarantine, ticha anototyawo kuti azomaka project inenge yaitwa nemwana. Saka continuous learning activity inonetsa nenguva yatinayo, uyezve nezvigozhero zviri muzvikoro zvinopa kuti varairidzi vanetseke nokuasesa kana kubatsira vana ava kuti vaite maprojects acho.
Uruzha rwatiri kunzwa vazhou rwasimudzwa neiyo ikalai, tunoita kunga zvidzidzo izvi zvitsva muzvikoro hwakatanga riini hurongwa uhwu?
Hurongwa hwecontinuous assessment learning activity hwakatanga pakaitsva new curriculum yakauya 2017, asi takagara pasi tikataurirana zvikuru sei vadokora pavakazobva pauya vamavhima, tikaonesana kuti pasina zvinhu zvakajeka zvecontinuous learning activity. Ndokubva hurumende yabvuma kuti yava kumbosendeka continuous learning activity. Chimwe chinonetsa zvikuru kwazvo pacontinuous learning activity ndeyekuti inofanira kunge ichifambirana nezvinhu zvamunoda kudevelopa. Zvokuti kana tichida kudevelopa mwana anogona kutamba bhora, tinofanira kunomuassess achitamba bhora. Kana tichida kuassess mwana anoda kuita musician, tinoda kumuassess achiimba kana achiridza magitare. Saka zvese zvazvisipo, saka takatendera kuti ngatimbozvisendekai padivi tozodevelopa atinoti assessment instrument inoenderana nezvatinenge tichida kutsvaga, zvatinowa zvatisina kuita. Saka takazongoona Ministry of Education yakuuya pakavhura pekupedzisira ipapa, ndobva yangouya yakuti takuda kuti continuous learning activity ichiita mushure mokunge maresults akabuda mugore ra 2020 akabuda 2021 aradza kuti vana vakatadza zvikuru kwazvo. Ministry of Education inenge yakazogara pasi ikaona kuti zviri nani imboisa coursework yecontinuous assessment learning activity kudando ingazobatsira vana kuti vapasi, asi dambudziko ndorokuti zvakanonoka kuya muzvikoro.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyoshoropodza pachirongwa ichi?
Chatinonyanyoshoropodza pachirongwa ichi ndechokuti chokutanga ndechokuti panofanira kunge pakaitwa budget yenyika kuti continuous assessment learning activity inge ichiitiwa. Budget iri rinozoenda pokutanga kuita maworkshop navarairidzi kuti vange vachiziva kuti chii chinenge chiri mucontinuous assessment learning activity, vazokwanisa kunge vachiita maactivity amandorokwati. So kuti maactivity aya anofanira kunge achienderana namasubject era kuti zvatinoda kuti vana vange vachiwana ndezvipi, kana unyanzvi hutese hwatinoda kudevelopa muvana ndehupi, kana huri hutese hwebhora. Assessment inofanira kunge ichienderana nematambiro anoita bhora, kana huri hwemusic zvichienderana nekuridzawo magitare nokuimba. Uyezve chimwe chatinonyanyo choropodza ndekuti zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira, nguva yakareba inopa mukana mwana kuti anga achiita ongororo yakasimba yake kana tsvakurudzo yakasimba kuti azokwanisa kunge achiita project rinoenderana nounyanzvi hwatinoda kudevelopa mwana. Saka nguva yekuti tizviite izvozvo hapana. Zvekare varairidzi, panofanira kunge pakaitwa inonzi pachirungu development of standard assessment yakafanana nyika yese, kuti kana mwana anenge achiasesewa kumberengwa nekukwachienda mbuya nekuplumtree zvinge zvakafanana. Varairidzi vadzidziswa kuti vaita maworkshop zvichifanana zvive muchechetero mvura yegui.
Mutungamiri wePTEZ Dr. Takwafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.
anokuoneka ine mufaro ndine jonga kande miri ndichitepenyura ndiri kumba ndiri mu Washington DC.
So who is the guy?